Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 7 2023 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Robert Ava Job Scala nemhosva richishandisa mutemo wakabviswa nematare kare uchinzi unotyora bumbiro remitemo. Nyaya yekuti vanhu vatongerwe rufu here kana kuti kwete yokonzera gakava munyika. Tichakupai zviri kubva kuIvory Coast kumitambo yeAfrica Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa vaine mhosva yekunzi vakataura manyepo. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo washandiswa kuvabata nemhosva hausi mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Ferris Chakanyuka vati dare rawana vasikana vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa 2021 vachiti pane mwana aiva ashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Asi mumwe akambobatwa nenyaya iyi mutori wenhau Hope Chingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusoro munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti Section 31 yeCriminal Law Codification and Reform Act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Rimwe gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vakambosimudza nyaya iyi mudare.
Takaisa chinyonyeto ichocho kupamberi pedare tichirizivisa kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court rakati mutemo uyu haufanire kunge uri mumitemo yemuZimbabwe. Tikaudza zvakare dare kuti nekuda kwaizvozvo zvaisa kodzera pabumbiro redu remutemo kuti vasikala vatongwe kana kubatwa nemhosva iyoyo. Dare harina kubvumirana nesu rakati mutemo wakazvigadzirisa wega mushure mekunge maiswa rimwe bumbiro remutemo.
Amai Chakanyuka nevachuchusi vakaramba kutambira kurudziro yekuti nyaya iyi raswe vachiti mutemo wainge wawandudzwa asi pasina kupa humbo hwekuti izvi zvainge zvaitwa sei. Mutonga ati mashoko avasikala ipa kuti mapurisa ashorwe zvakanyanya nevazhinji. Vabva muvati havagutsikane nemutongo wapiwa uyu.
Tapinda mudare yemasikati ano apo dare rapa mutongo waro panyaya yatanga tapambira yavasikala. Dare rati iro vasikala vabatwa nemhosva yokupublisha kana kucommunicator mashoko enhema anopeshedzera mhirizhonga munyika. Vati nekuda kwekuti Facebook account yakashandiswa yakanyorwa zita ravo uye zvakare inotarisa chidzidzo chavo, zvinofanira kuti munhu wese ari munyika azive kana kugutsikana kuti iFacebook account yavasikana. Tinongogashira sekuuya kwawaita, hatina zvatingaita, hongu hatigutsikani nawo. Tiri kunyunyuta pamusoro pavo, hatifunge uye hationi sekunge mutongi anyatsoongorora nyaya iyo mazvo. Hatisi kuona sekunge mutongo uyu unokodzerana nezviri pamutemo.
Vabva muvatiwo vachadzoka kudare musi wa12 kukadzi kuti vaise zvichemo zvavo pasati paturwa mutongo. Vasikala vachapiwa chirango ichi vachibva kumba. Mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaJeff Chaitezvi vashora kubatwa nemhosva kwaitwa vasikala vachiti havagutsi kane nemutongo wanhasi.
Nyaya yava kushandisa kunyararidza varume nezvematongerwo enyika kunyanya mapato anopikisa. Turikuona tungamiri mapato anopikisa vari kupiwa mitongo vachinzi vari vabatwa nemhosva panyaya dzimwe dzekuti kana dziri dzavo dzichiitwa kubato rezanupf kune vakarerekera kuzanupf inyaya dzekuti hadzitomboendeswa kumatare dzinotongorasirwa kupi ipapo.
Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vanoti hurumende haipindire mukutongwa kwenyaya. Magweta vasikala anoti achapikisa mutongo wekudarira pamusoro rehigh court. Vaimbova mumiriri wemount pleasant mudare reparamende muzvare fadzai mahere vakabatwa nemhosva imwe chete yabatwa nayo vasikala vakanzi vabhadhare madhora mazana mashanu ekuamerica vari kupikisawo mutongo uyu. Ndakamirira studio 7 mwara Are ndine Rutendo Mawere.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita sere Amnesty International atambira nemufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wekutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo hurumende ichiti unombunyikidza kodzero yekurarama ya vanenge kana vachinge vapuwa chirango ichi. Mutori wedu nhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJean van Muswere vakazivisa kuti matanho akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavapapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mucheri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanha kuva ane kodzero yekurarama isingazviringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tichamise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzavapapa, tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhiliva munyaya yoti pachirungu eni ai fo eni ai, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambiziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepabori retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedzivarasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wetikuona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwedzi mitatu yakadaro sezvo taane kuwirirana kuti parliament iri kubvuma, government iri kubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwedzi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhu rume vari pakati pemakore makumi maviri nerimwe 21 years nemakore makumi manomwe 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisa kuti China ndiyo dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika ichiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change nasi chadoma vaClifford Hlatshwayo kuti vave mutungamiri wacho mudare reparamende. VaHlatshwayo ndivo zvakare vanokokera nhengo dzechikwata ichi mudare reparamende. Chikwata ichi chinoti chaendesa tsamba kudare reparamende. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda kuti tinzwe kuti vapiwa tsamba iyi here kana kuti kwete, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vakarimara vakawanda vari kuchema-chema kuti zvipatara hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekurapwa. Mutoro wedu nhau Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu ava anosanganisira kushayikwa kwezvivakwa zvinokwanisa kuti vapinde muzvipatara zviri nyore kana kuti maremps. Kushayikwa kwevashandi pazvipatara vanogona kutaura nevasingagoni kutaura kana kuti sign language, uye kushayikwa kwezvinyorwa zvebreu zvinokwanisa kuverengwa nevasingaoni. Mumwe mugari wemuHarare akaremara vaenergy mutero vati kunyange mutemo wenational disability policy uchisungira kuti vawane kodzero idzi, izvi hazvisi kuitika.
Mutemo uripo muzvinyogwa zvose zvehurumende, asi dambudziko guru riripo chinhu ichi chiripo pakungokunyogwa asi kuita hapana. Nokuti ukaenda muzvipatara zvizhinji zvinokwanisa kubetsera isu vakaremara hazvipo. Mabreu hakuna, vanogona kuinterpreta sign language yako chaiko hapana.
Mugari wekumasvingo ane usope Agnes Gurune anoti ari kushishikana nekuti kuzvipatara zvehurumende hakuna mishina yekuongorora gomarara repaganda.
Regaitaure ndichi zvinongozikamwa kuti isusu skin yedu is very vulnerable to skin cancer. Ndo dambudziko guru ratinaro. Saka challenge yatinayo ndeyekuti skin cancer iri kunetsa kurapa muno muZimbabwe. Hatina mafacilities okuti tinokwanisa kurapwa, ndochokutanga.
Vamwe vakaremara vanoti pavanobatwa nezvirwere zvepabonde vanonetseka nekundotaurira vashandi vekuzvipatara avo vasingagoni mitauro yavo, izvo zvinozoita kuti vaende nevabatsiri avo vanozopedzisira vaziva zvakavanzika kwavari. Vanoti vakaremara vanobata zvibharo, vamwe vachinyara kuenda kuzvipatara kuti vapiwe mishonga yekudzivirira zvirwere kana pamuviri, vopedzisira voita vana vasina vana baba. Vesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwa vanoti nyika ine mitemo pamapepa chete yekuti vakaremara vawane kodzero mukurapwa muzvipatara zvehurumende, asi izvi hazvisi kutevedzerwa.
Tiri vachingotaura kana izvozvo zvekuti mapublic institutions kunyanya zvipatara zvachona izvozvo ngazvive zviri accessible, zvine maremps, zvine kuita kuti munhu wese akaremara ange achikwanisa kupinda muchipatara chinowana maservices. Bati tiri kuona kuti hazvipo. On paper yes, zviripo.
Izvi zvatsinirwa nemumwe anorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaHenry Chivanga vachiti mutemo wenational disability policy wakaparurwa nemutungamiri wenyika mugore ra2021 unosungira zvipatara kugadzirisa zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vakaremara varapwe, asi izvi hazvisi kutevedzerwawo. Chikamu 3.7.2 chemutemo uyu chinoti vanhu vose vane hurema vanofanira kurapwa munyika pachena, uye zvipatara zvive nezvikwanisiro zvese zvinodiwa nevanhu ava. Mambo Mugadu vekwanyika vanhu mudunhu rekumasvingo vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti vanhu vakaremara kumaruwa vari panguva yakaoma sezvo zvipatara zvizhinji zviri kure uye zvisina zvikwanisiro zvevakaremara.
Mukatasa vane mauches haagoni kufamba kwenguva yakareba mudhasite, vane makrachisi havagoni kufamba kwedistance vachienda kune ma clinics pamwe chete one vasingaoni. Saka tinotarisira kuti pakaitwa urongwa huma mobile clinics zvinogona kubatsira zvikuru sei kuti vanhu ivavo vagamuchidzwe utano kwavo.
Vanotiwo vakaremara kumaruwa havana ruzivo rwekuti pane mutemo unoati vanofanira kurapwa pachena, vachiti hurumende inofanira kuita zvirongwa zvekuvazivisa nezvekodzero iyi. Vanomirira vakaremara mudare reSenate vaIshmael Zulu vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vakaremara varapwe pachena, vari kushayiwa mishonga muzvipatara zvehurumende vozonzi vanotenga kuzvitoro zvemishonga izvo zvinodhura.
Asi chinonetsa pamaamtos ndechekutizvo unoona chiremba kugonyererwa mushonga kana kuti yatinoti prescription, zvozonetsa maende zvokuti unozonoshaya mishonga yacho inenge zvoda kuti unotenga kumafarmasi, maprivate farmasi panze.
Gurukota rebazi reutano Dr. Douglas Mombeshora vakati tibate munyori mukuru webazi ravo Dr. Aspect Bwaunganidze avo vakati tiise mibvunzo kuWhatsApp asi havana kupindura kwemazuva matatu apfuura. Zvimwe chetezvo nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri, Zimbabwe iri pakati penyika shoma dzemuAfrica dzine mitemo inoremekedza kodzero dzevakaremara. Zimstats inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 914,287 vakaremara munyika yose. Nakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.
Bazi rinoona nezvemafambisirwo emhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari edhiziri nepeturu akwira mutengo. Dhiziri rakwira nesendi rimwe chete remadhora ekuAmerica kuenda pa$1.67, peturu yakwira nemasendi manomwe ekuAmerica kuenda pa$1.64. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinogona kukonzera kukwira kwemitengo zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Aiwa zvinototikanganisa kukwira kwemitengo iyi. Ndinofunga mukaona mamiriro anenge akaita mashandiro atakaita ndeyekuti tinoda kuti tikwanise kuendesa maproducts edu zvitengeswa zvedu kubva papoindi A kuenda papoindi B tinodora motikari. Kazhinji kwacho mota idzi dzatinoseenzesa imota dzatinenge tahaya kana kuti mota dzemaprivate citizens vanenge vatibatsira. Saka kana zvato mitengo yemafuta yakwira sezvizotorwa kuti naivo mitengo yavo yekutitakura yekutibatsira kuti timuvise maproducts edu vanobva vatokwidza. Saka zvichati afekta nenzira yakakura chose mukatasa ivheni vari mucross border trading kuti vafambe vaende kumabhodha vanenge vachikwira mabhazi, zvova kuti mabhazi aya achakwidza mitengo vachingotransfera kumitengo iyi kwatiri semainformal traders nekuti vakwidzirwawo mafuta.
Ipo pano kwira mitengo yemafuta kudai panomboitawo here mikana yekuti muiso muono wenyu pakukwidzwa kwazvo?
Ndo chinenge chiri zvatinenge tichitochemera kuti vasati vagadza mitengo minyuwana yakaita seiyi vakagara pasi nevanhu vatinenge vachizoaffectwa nazvo vanogona kunzwawo mashoko ekurudziro yekuti zvoitwa sei. Zvino kana pasina kumbogara pasi vachingoita madecisions ari ega zvinotibata isusu nekuti tisu pekupedzisira tinenge tiri affected nemadecisions akadaro.
Kuri kuwana mukana iyi mikurudziro yenyu inenge ichiti kudini panyaya iyi?
Tinokurudzira hurumende, tinokurudzira maministries ese anenge achiita madecisions ekukwidza mitengo ingava yepeturu ingava yechero zvekudya ngavagare pasi nevanhu vanzwewo kuti vanhu vane mafungiro api.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. mutombo kukuzivisai vatereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero vari kutsigirwa neIran vanonzi vari kuramba vachikanda zvombo kurwisa America neshamwari dzayo Middle East. America, Britain nedzimwe nyika dzainge dzamborwisa vanopfurikidza mwero ava dzichivapa yambiro yakasimba mushure mekunge vauraya mauto eAmerica matatu kuJordan. Asi vari kutsigirwa neIran vari muIraq, Syria neYemen vakarwisa zvakare mauto eAmerica neshamwari dzayo katatu kubva musi wechishanu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapere anonzi arura kuKenya uye auraya mumwe murume akakuvadza vamwe vanhu vaviri pedyo nechikoro chepamusorosoro cheMultimedia University zvapa kuti vadzidzi vavhare migwagwa vachiratidzira kuti havana kuchengetedzeka. Mumwe mudzidzi anonzi akarumwa. Chikoro ichi chiri pedyo neNairobi National Park inochengeterwa mhuka. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tine hurukuro navafarai madamombe vanobva kuhwedza mudunhu remashonaland east vachishanda sacredit controller pane imwe kambani huru inoita zvekubheja mitambo muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yandinoshandira kunobhejwa mitambo yese, kunobhejwa manhamba zatora mukurumbira nekuZimbabwe nekuZimbabwe uku. Maloto aya, bhora riripo rinobhejwa, mabhiza anobhejwa, kriketi inobhejwa, tenisi inobhejwa, hakuna mutambo usiri kubhejwa kubasa kwandiri kuenda uku.
Iro basa ramuri kuita ibasa ramaiita muri kuZimbabwe here kana kuti ibasa ramakazodzidzira masvika muSouth Africa?
Vakandemire basa raCredit Controller iri handina kuritanga munomu. Ndakari tangira kumusha kuHarare kwataka vatichishanda uko. Ndiri kumusha ndakadzidza zveaccounting. Saka patakanzvera mabhuku eaccounting ndakaguma ndaenda mudepartment recredit control mukambani yandaishanda. Saka kuda kuti basa iri handina kuritanga muno. Ndakabva naro kumusha kuZimbabwe kuHarare kwandakashanda kwemakore akawanda kwazvo ndiri credit controller ndichishandira telecoms company. Kwemakura akatoverengeka.
Chii chakaita kuti munge muchienda kuSouth Africa muchibva kuZimbabwe?
Chakaita kuti tiuye kuno kuSouth Africa kuJohannesburg vajonga harusi rugare. Takanga tiri kumusha uku tichishanda zvakanaka kwazvo. Asi nyika yakasanduka ajonga, zvinhu zvikatanga kurema, mitengo yezvinhu ikatanga kuita muramba mhuru, mari dzevana vechikoro dzanga dzisisabhadharike, chikafu mumba kwakwa kungotarisana nemeso. Saka zvinhu zvakaoma, zvekuoma zviya zvekuti takaona kuti tikaramba takagara semunhu wechirume unouraya mhuri nenzara, dzamara tati regai tiyambuke mhiri kwaLimpopo. Ndozvazotisvitsa kuna Ajonga gore ra2007 ndopandauya kuno kuJohannesburg.
Mune machallenge amuri kusangana nawo here mubasa renyu?
Ichokwadi, tine machallenges atinosangana nawo mukushanda umu. Zvagara zvakadaro kuti kugarisana nevanhu vasiri verudzi rumwe chete sandinyore. Asi nekujairana tajairana, yo vakujairawo kuti idzi hama dzedu sichijairawo. Asi pane pamwe paunoona kuti apa sandizvo.
Mune vamuri kusimudzirawo here vamuri kushanda navo vangava kuZimbabwe kana iko kuSouth Africa kwamuri?
Ichokwadi, ichokwadi ukasangana nemunhu kunoku usiri kumusha ndiyo hama yako chaiyo chaiyo. Saka tinavo vatiri kusangana navo tichikurudzira vamwe tiri kuvapo ruzivo rwebasa vari vanenge vauya mumabasa omu vanenge vachitsvagawo mabasa tinovapo ruzivo kuti zvinofamba sei zvikuru sei basa redu remakaunziri. Ndinavo vanotori nechitsama vandakarayiridzawo kuti basa rinoshandwamo uchidai mumatinoswera mumabasa omu.
Mune tarisiro yekuzodzokera kumusha here munguva pfupi inotevera muchinoshanda muriko kana kugarako?
Vajonga kumusha. Tarisiro yekudzokera kumusha hungu iripo. Chiri kurema chete kumadzokerero ekumusha, nekuti nhau dzekumusha dziri kuramba kusangana zvekuti ungafunge kuti ungazorarama sei. Pari zvino hationi tichidzokera, nekuti zvinhu zvacho zviri kuratidza kuti hazvisati zvadzokera panzvimbo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva
vatigere navo muno, shoko rangu nderekuti tisakanganwe kwatakabva, kuno kutakauya kuzopotera. Saka ngatishandei tichiziva kwatakabva, nekuti ndiko kwatichadzokera. Kuda kana kusada, ajonga kumusha tichadzokera. Saka ndiri kuti kuvana veZimbabwe vari muno muSouth Africa, ngatishandei tichidzokera kumusha, tivake misha kumusha uko, titsvage pekugara pekuzonogara nemhuri.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFarai Madamombe vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandebiri weStudio 7. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi kuine mutambo wesemifinal uri kutambwa iko zvino pakati peNigeria neSouth Africa. Kwapera maminutes makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 minutes achiri mangange South Africa 0 Nigeria 0. Pane umwewo mutambo uchatambwa na 10 manheru ano pakati peIvory Coast neDRC. Mukuziya nezvemitambo iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuIvory Coast.
Kusi kufambi kanzira dzese dzakazara vanhu chandirikuona vanhu vakapfeka matisheti eorenji kuzikaizvoikosiri kutamba nhasi. Saka munhu wese abuda chero vasina matiketi ekuenda kustadium vane bharikuonera padhuze nestadium vakaiswa mascreen. Saka it's beautiful asi there's a lot of tension because maivorians vari kuda kubudirira kuti vasvikoko kumafinals.
Tinoona kuti pane mutambo weSouth Africa neNigeria mutambo wokutanga. Ivo veSouth Africa vabuda here uyezve vekuNigeria vabuda here, zvakamira sei?
Ndiri kunyanyoona vekuNigeria nekuti mapfekero avo ubva watomboona kuti vaNigeria, ndikutoona maflagi mapfekero. VekuSouth Africa ndisati ndati kuona vakati asi Nigeria ndofunga ndingati vanogona kutoita half stadium nekuti obviously Ivory Coast iri muWest Africa iri padhuze neNigeria. Saka Nigeria yabuda chaizvo kuuya kuno kuIvory Coast.
Takatarisa iwo mutambo iwoyu weSouth Africa neNigeria, unoonawo sei iwe semaonero ako nekuteedzera kwaunoita navo?
Kutaura chokwadi, Nigeria haisi timu yekutamba nayo and kubva nezuro patatambozosimen ari kurwara yapapambori nevanhu vanga vachikuita makumati nekuti ndokuna South Africa inobudirira. But ezvinoo simeni naLookman zvavaotovese ndinoona kunge Nigeria ichabudirira.
Tombotarisa zvakare kuti kune mutambo weIvory Coast neDRC Congo, unoona uyu uchizofamba sei?
Munongoziva kuti kana munhu uchitamba mupamba pako, energy yaunopiwa, simba raunopiwa nevanhu vako, chero pakuimba national anthem paipe, ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirira nenyaya iyoyo yekuti vari kutambira pamba pavo and vanhu vakawanda vanenge vakazara stadium vanenge kunongo. Saka ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirirawo because of that.
Muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muIvory Coast, vange vachitaura vari parunare muIvory Coast makare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, mutambo uyu pakati peNigeria neSouth Africa achiri mangange 0-0 kwapera iko 27 minutes. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutaura nezvemitambo yemasemifinals eAfrica Cup of Nations iri kutambirwa kuIvory Coast iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezongu edi apira harga itimbutari samsore inaoswa kare. Dare Robert wa Jobs Kalane Moswa richandi samtemo wakabiswa ne dare repa msoro soro reconstitutional court. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Hanuko nikene mfaro njinwe nyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Toksi ya minantunga mili nkomo munauze isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusiswa mtuaga zomote ngolwesi tatu mtuaga 7 kulolanja 2024. Ika malami nguntunga milinku mo. Enda benizetu lamsanje.
We have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account, it should lead everyone to believe that his account is only made by the host.
Oke wamela izengeza West edalele parlamente ekubanda eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook inkantolo kamanti namuhla yona isebenzise umthetho ongasekho emabhukwini emithetho yelizwe.
Ukudula kwemafutha ezimoto kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimoto ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokhu kubathengi.
Amafutha ezimoto asekhwelile okuyinto ingcwethi ezithi kuzabangela ukukhwela kwezinto ezitolo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International yamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe nguhulumende weZimbabwe esokuba kwethulwe umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa esedeath penalty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wamela isigaba sezengeza West edalele parlamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook ngumthethwandaba kamanje eHarare namuhla wona usebenzise umthetho osowesulwa kudala inkantolo ye High Court. Lokhu kwenzakala kungensuku zatshwala uSikhala ephume ejele lapho akade evalelwe okweminyaka phose emibili ngemva kokukhululwa kwelinye icala. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi uFelix Chakanyuka uthole uSikhala elecala kudaba lapho abikwa wasebenzisa inkundla eFacebook ukuloba ukuba kulomntwana owayebulewe lipholisa ebhajilwe ngunina emhlane. Igqwetha limela uSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
So we have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account and his face appears on it, it should lead everyone to believe that his account is only made by the host.
Sesiphiwe isinqumo utholakale elecala lokukhuluma amanga. Lokhu kuthiwa ngoba ibizo lakhe lobuso bakhe kutholakala kuFacebook nguye owenza icala leli.
UBhamu wazi ukuba uSikhala uzakuya ngekhaya lanxa abathuthisi bakahulumende bebefuna ukuba ahle avalelwe namhlanje.
The prosecutor made an inquiry whether he should remain in custody or be taken into custody. He did not make any application for accused to be remanded in custody following his conviction. So the court made a determination that his bail continues since he has already been on bail on the matter, and there was no breach of his bail conditions.
Abachushisi bakahulumende bebefuna ukuba abuyele phakathi ejele, kodwa idale lithe njengoba ubevele ele bail ungcono abuyele ngekhaya.
Usikhala uzaphenduka emthethwandaba ngomvulo weviki ezayo, lapho amagqoda akhe akhangelelwe ukuzama ukuthi engaphiwa isigwebo sokuhlala ejele njengoba ehlale khona okwesikhathi eside. Icala usikhala alitholakale elalo yilo elatholakala lilomkhokheli weTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume, yena owaphiwa isigwebo seminyaka emine kodwa waphika inyanga eziyisithupha andubana idale leHighcourt limkhulule. Akwaziwa ukuba usikhala owahlala iminyaka efika phosi emibili esejele esethiswa icala lokutshotshozela udlakela wakhululwa ngeviki edluleyo uzahlawula isibambiso na kumbe uzahle abuyele ejele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA solukhuphule intengo yephetulo ledizili. Intengo yedizili ikhwezwe isuka ku-US$1.66 isiya ku-US$1.67 ilitha ngayinye. Iphetulo yona ikhwele isuka ku-US$1.57 iyaya ku-US$1.64. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwempahla yezinto ezitolo. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi uMnumzana Efi Dlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwamafutha ezimota ngalesi sikhathi intengo yezinto ivele ikhwela ledola leZimbabwe lisiwa kangaka kuza kwenza ukuthi intengo yezinto zonke ikhwele njalo kakhulu okwedlula lokho kade kuyikho khona. Ngokuba ukudula kwamafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokho kubathengi. Kufike ke sekudula ithukela amahlamvu isinkwa lakho konke lokho abantu abakudingayo. Yinto ezababuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe abavele bephila phakathi kobuyanga lendlala engaka, ikakhulu sibona nje njengoba kungavunwanga kungelalutho oluzaphuma emasimini nxa izinto zilokhu zikhwela zisiya phezulu. Kutsho khona ukuthi abantu bayaphila kanzima okwedlula lokho abavele bekuphila.
Sizwe umongameli welizwe uMnumzana Mnangagwa esithi yena baza kuba le ndlela ezintsha ezizakhutshwa ku-monetary policy eziza kuba zisipha isisindo imali yeZimbabwe. Ubona sengathi kungaba lokuzaphathisa na okungaphuma ku-monetary policy le.
Ezomnotho ziyalungiseka ngamacebo asebenzayo, kodwa lawo macebo amele asebenze ukulungisa okwezepolitiki kulungiswe njalo kwezomnotho. Ngokuba ezepolitiki ziyangenela kwezomnotho, ezomnotho njalo ziyeyama kakhulu kwezepolitiki. Kuqakathekile njalo ukuthi kungazanywa lokho sokwazanywa kwehlula endulo, kodwa kubuye amacebo amahle amatsha asebenzayo azasebenzela abantu. Kumele kukhangelisiswe konke okwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangayithembi imali yeZimbabwe, okwenza kusilele imali yangaphandle, okwenza kukhule umkambo omnyama, okwenza kube nzima ukuthola imali yangaphandle emabhanga, okwenza nje vele izinto ezinenge eziphathelene nemali zingabilula ukuthi zisebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka indlela ebanzi yokukhangela ezomnotho kulale yenziwayo kwamanje.
UMnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi yecubungula ezenotho. Ungumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubexoxa loTabuka Ncube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi yamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokwethula umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa umuntu otholakala elecala ese-death penalty, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathintaba bakahulumende ikhabhinethi yazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eleZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngocuku olukhulu okumele sikhitshwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wehlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Machazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu. Sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi angene entolongweni, agwetshelwe isikhathi kokwazi ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithatha isikhathi sethu silungise amajele indlela amingawo. Ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi aso indlela yokumpanisha nje, kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana layo labanye abantu.
Unkosikazi Machazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Kuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalala ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jennifer Musweri uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances attracting death penalty options include where the murder is committed against.
Idale labaphathintambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzasiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana edale leli eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. EleZimbabwe okwamanje labantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eleZimbabwe lacina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi lasikhombisa 17. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli ithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
UZulu weZimbabwe usemelele ngamehlo abomvu inguquko kwezenotho ekhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yona athi ikhangelelwe ukuletha ukuzinza kudola lakuleli kanye lokumisa ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Umnangagwa uthe umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutjka baza kwethula amanyathelo okuqinisa idola leZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Kodwa nguquko bani uZulu angayikhangelela? Sixoxele ohlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Izimbabwe market vice maker is never influenced by a formal mechanism like how government will pronounce something and then formal market reacts to it or respond or go along that way. The informal market has gone survive the reform rule, and the only way out of this is to have a proper exchange rate, which is accepted by both the formal market and the informal market. And so I see the number of people who are not too common. We have under Zimbabwe, so for this course, in the reality of Zimbabwe, we have to discover and kill in Ghanan. So we have to get only 1 to 200,000. We have to get a lot of people who are not too world producers, or China, Indonesia, Malaysia, or Japan, they all have a weaker tariff. But as long as we equal, they don't have high. If the only is not going to be 1 to 1, the British pound. As some of the little people say, never return to the African, as soon as they say, here, here is
Khuluma ngesiNgisi uMongameli Mnangagwa izolo uthe yena we shall soon be announcing the introduction of our structured currency. Okungamazwi angana yadida kancane lapha ukhuluma ngokuthi uzaletha imali entsha kumbe ukhuluma ngamanyathelo awokuqinisa imali abazawaletha.
Bazama ukuqinisa imali izindola. Ube kwazi uhulumende naye umnangababa uMnangagwa balesinimo sokuthi izinto lapho zeziqine njalolinye liyasetshenziswa eZimbabwe sithike kwi-15 yonke yimanika-multicurrency bakhula siminyele ku-1 currency eyaniidola kodwa nekuphede kuyindlela okuyayenziwa nge-6 by 6.
Ubaba uMangutjka lo baba uMthuli Ncube njengoba sikhangelele nje ukuthi bethule amanyathelo lawa kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ikakhulu baba uMangutjka njengamxwayisa kakhulu imana akavule ukuthi i-monetary policy ayinamandla amaningi kakhulu kwi-formal market ama-black market entele eziningi and lokhu bayibika aphantiwinjaumbe bathela ipetroli ngedizil kwe-paral market ngokuzama ukucontrola i-exchange rate ngama-mechanism ama-monetary policy nani. Abakwamukele basile ukuthi yiphi i-rate idetebanye market ngabangavuma khonapho siyaqazi ukusebenza. Ubaba uMthuli ekutheke ukuthi uhulumende kaze le-disibili ngingayibhadethi imali kasebenze ngayo le-bhajethi engayeqi ubhajethi yakhe rale ngani uhulumende asalise ukuthengisa izinto. Uhulumende wethu kufuze alide kuba funa sisebenzisa izindola laye kufuze alide i-vitalization of the zindola ngosukuba zinakathesi uhulumende ukuthi ufuneka kusebenzisa izindola kodwa amanye ama-charges akhe wayenza nge-US dollar okunganiki i-confidence nakize nje umuntu esesiqidile ukuthi kwakumele sizizimdola kodwa ngabe zizinto efuna i-US dollar kuyenzakala njani.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi uselungise ingxenye yomgwaqo wenkayi efika amakhilomitha 2 kodwa abahlali balindawo bathi kunengi okusamele kwenziwe ngoba ukulungiswa kwalomgwaqo kwaqala ngo-1993 kodwa kulokhe kungakaphutshi. Imigwaqo eminingi emathebeleleni North leSouth lakwezinye izigaba zelizwe ikusimo esibi okubangela ingozi zezimota kanye lokusilela kwentuthuko. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithambekele emhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Abednego Bebe owayemela inkayi South edale lephalamende njalo owayesaziwa ngokukhankasela ukuthi lo mgwaqo ulungiswe.
2 kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba ilokhu sisalungiswa leyo 2 kilometers longumnyaka wesithathu phose isnowstorm esisho belokhu belungisa leyo 2 kilometers ukuthi kungafika izulu ke kuyiwe ukuthi kungayekela ukubhadalana ke kumiwe khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa kakukalungiswa lutho yinto elokhu kuthiwa iyalungiswa akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi aqala ekubona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezika-accurate khathesi kuyayangisa lokho ukuthi nxa engakhuluma thena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicethi labeso 2 kilometers sezicethi inyaka
sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe
umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government ye-Tuet iyayincedisana le-government yezimbabwe kuthekise ukuthi i-government yezimbabwe isisenza umbuso oshukuluza abantu ngesikhathi sikamgabe kwasekusiba-ke lokulokhana okuthiwa i-QAD yayiphuma esivumelwaneni leso ngoba ukwenza kwezimbabwe kwasekungqamula izivumelwane ezazivumelene so from 93 wasusima-ke kwakungenziwa lutho wawusanda kusuka e-airport ngiyakhumbula kumbe abalaleli bazakhumbula nxa ngingena ngo-2000 eParliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkaya kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers kwese sikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho ibhajethi ibe khona kuthiwa imali ikhona kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingase ya-allocatwa siyisibeka kwezinye indawo so ngomgwaqo sitibule singathi from 93 kuze kuzefika kathesi mbona ngani sokudlule over 30 years sibili esipheleleyo silokhu sithi thina umgwaqo wenkaya uyalungiswa njalo kathesi esingathi asebewulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki enyathi sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayefikisa khona enyathi nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120
eminye-ke imigwaqo emathebeleland
dadwethu ukuthi sikhuluma ngemgwaqo emathebeleni sokusiyangisa sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya e-Victoria Falls uyayangisa ngoba i-Victoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamabhodibhodi kakusahambeeke ngikhuluma kunje kunje angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkayi kawuvele kawuhambeke uhambe nje yonke indawo usiya kubona upane ungena usiyale usiya kubo etsholotsho akula mgwaqo etsholotsho uhambe usiya uedinga sowafa sungamaphodoli uyimbokomboko angikhulumi-ke nxa usuvula edinga usiya phambili yinto ezingahambekiyo so ngathi nje generally imathebeleland yonke particularly imathebeleland north umgwaqo mebi kakhulu kakhulu engingathi-ke imathebeleland north inganika iprovinsi yena esingethethe uhulumente kubangela ingozi kubangele ukufa kwezimota kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba lemgwaqo ehambekayo ihamba lama-railway line ahambekayo ihamba lama-frematina asebenzayo yiyo okuthiwa i-development so kakukho okukhona okungaletha i-development ezimbabwe anduba kuqale kulungiswe imgwaqo
lo ngumnumzana Bednego Bebe owayemela inkayi edalele ephalamende obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Yena uchasise imizamo enziwa nguhulumende ukulungisisa imigwaqo esigabeni sakhe.
Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka. Wakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North, kakhulu eMathebeleland North, indaba yeBulawayo, Victoria Falls, Bulawayo Nkayi, Bulawayo Tsholotsho, Cross Dete, Kamativu, Binga, indaba vele ndihlala ngikhuthaza uhulumende njengohulumende ukuthi kule mzamo nje wanubona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road, but it's not enough. Sikhangelele ukuthi kubhajethi yalo nyaka nje ngasayino ikitshove ngoba kathesi bachova ngebhajethi adi khona kulunywana umnyaka ophelileyo, i-carry over yebhajethi yalast year. Imisebenzi yawungaphelanga, so bazaqedisa i-5 kilometers eya last year, then sesingena ku-14 kilometers kilometers yazi siye ukuthi kuze sikave indawo engani inkulwane but why list kuzange ukuchova itaritara ngeke ichovo ngomnyaka owodwa at least into esikhuthazayo i Ministry of Roads ukuthi at least le remaining kilometers ugradewe ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle ukuthi abantu befike enkaya then u Victoria Falls Road sekuzana inkulu contract okona pano Bitumen Weld anqade mile because of ama resources base sifake lamanye ama teams ethu esilawe province eMguza ekhava 60 kilometers zefika ensuza kule esukele ensuza elupane iyefika phambi kwelupane then yedethi le wange le Victoria Falls ukuthi zimeke sure ukuthi ziyamaintaina umgwaqo lwana wayelist kusamobhalayizwa ama resources ukuthi uBitumen Weld ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road lawo lonyaka ubhajetelwe about 20 kilometers esikhangelela ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholocho nge 20 kilometers leyo le remaining kilometers layo kugradewe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho ngoba kade singamagoda kuhambeki but I think kungagradewa kufuthelwe le gravel kuzakwanisa ukuthi kuhambeke sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara.
Okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka ukuthi uhulumende uzafeza konke lokho okuchoyo njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside ikakhulu umgwaqo wenkayi kulokhu kuhamba mbijana mbijana ikhilomitha eyodwa amathathu.
Hayi, lesiqiniseko sisiwami because i-Second Republic ayifanani le-First Republic and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela. Okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto esenzakala kabe kungama-resources ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi wephambili but ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama-resources izimali zitholakele khonoke ngukhuluma uza kubona kusenzakala sisho.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebelele North ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Isiqalile imidlalo yama semi-finals awe Africa Cup of Nations iAFCON. Sikhuluma nje iNigeria leSouth Africa ziku 0-0. Njalo zihlaba ikhefu. IIvory Coast yona izanqekilana leDRC kusikhashana esilandelayo. Utabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lowake wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Gidiza Spanda.
Ungabona amathimu esiyasemifinal ukuthi uthi hhayi adlalile kumbeka kaqala khona so kunzima kuzadlala wonke amathimu akhona banalayo i-chance yokuthi final kodwa thina njengabantu in-Africa sikhanya ukuthi bethi bafana abaningini kodwa hhayi awuphungu.
Sibone abaningi eZimbabwe labo bekhangelele ukuthi iSouth Africa ingabe idlala kuhle laphana leNigeria. Abanye bebesithi i-advantage leSouth Africa ngeyokuthi ilabadlali abaningi abangadlali bekwamanye amazwe kodwa abadlalela eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungayipha amathuba angcono kulamanye amazwe ukuthi layo ingene kufinal kumbe ithathe inkezo.
Isikhathi esiningi uyabona abantu laba abadlala out of the country kanti abantu asikehola imali ezinkhulu ama-big salaries loba njengamanye asotipa sikehola imali ezinkulu isikhathi esiningi imali eziningi abalahanga yana umuntu odlala local uyandastanda layo osofuna ukuthi ilizwe lakhe libonakale ofuna ukuzimakhetha inewayi kuyabancedisa ngoba ngabantu abalandileyo abasafuna labo ukuthi bengazakale emhlabeni webhora so ngabantu abahlala ngesizwe yabo zonke abanganasikhathi sokuthi bebele endaweni emsizini eminingi lezi bafuna ukudlala bebonakale nabokuthola ama-bplup so yesi kuyabancedisa ngezinye indlela but liphinde libe disadvantage endaweni ze-experience yabona kwesinye isikhathi nabantu abadlala awufikeni wathanga nalesitethi ezinto before babe ne-experience yokuthi i-situation enze dayenza so i-situation enze dayenza so kodwa hayi ngokubona kwami hhayi kuzabancedisa.
Ivory Coast le-DRC yiphi elingayikhangelela laphana ukuthi ngabe inqoba
ngendlela i-Ivory Coast eyangena ngayo ukuthi zithiye lesitethi esikuyo thina sathi ngathiwa yaphuma kudala and ithi le ihome ka
Ronald Gediza Spanda wake wadlalela iqembu lesizwe elama Warriors. Silikhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho sixoxe khona ngemidlalo ye AFCON ama semifinals kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.